What happened?
Chii chakaitika? Ndinongo shamisika. Kare kare. Zvakange zvisina kunaka kuti mudzimai apfeke nguo yemunhu rume. Iro je Bhaibheri rinoti chinyangadzo pamberi paMwari. Imi maMethodist ndinoda kuregedzera bara rimwe kwamuri. Pakaparidza John Smith mharidzo yake yekupedzisira yaiva pfupi yemaawamana akwegura zvekuti vaitomutakura kuenda kupuratifomu. Uye akati, handizivi zvichaitika. Nyangwe vanasikana vechechi yeMethodist vari kupfeka mhete paminwe yavo. Ko, iko zvino vakapfeka nhumbi dzekutuhwinisa vakazvambarara kunze uko pamahombekombe egungwa vari pamberi pechikwata chevarume. Ndimi imi maMethodist. Zvakanaka, imi maBaptist kamunamato kadiki pano neapo. Zvino John Smith muvambi wechechi yeBaptist akanamata kusvikira maziso ake avhara nekuzvimba. Zvino mudzimai wake aitozomutungamirira kutakura ari mangwanani kuti agomupa kudya kwake kwemangwanani. Munonyadzisa imi maBaptist nemiwo maMethodist asingatendi mukuponza kwaMwari. Apo John Smith ndakamira pachivakwa chakabatirirwa paguva rake kusirikari rimwe zuva aive akatasva bhiza rake. Zvino rakadonha rikatyoka gumbo raro. Zvino akaburuka kubva pabhiza ndokutora bhodhoro remafuta kubva muhomwe yake akazodza bhiza ndokuritasva achienda. Zviparidze izvozvo muchechi yeMethodist vanokukandira kunze nepamusuo. Makambomhanya zvakanaka. Chii chakakudzivisai? Ndakamira pasirikari nemurume mukuru wepresbyterian akanga akamira parutivi rwangu mune rimwe boka rinotenda zvakatsauka kucalifornia. Akati, munofungei pamusoro pazvo? Aisandiziva. Ndakati, zvakanaka. Akati, munoziva imwe nguva chechi yepresbyterian ndiyo yaiva chechi yakatekeshera kumahombekombe ekumadokero. Akati, asi zvino kuno kwakazouya veChristian Science vakaibvarura kuiita zvidimbu. Uye zvino nezvino kwakazouya murume uyu ari kubvarura Christian Science kuiita zvidimbu. Zvino ndakati, saka dai makange makapa vana chingwa cheupenyu vangadai vasina kuendera zvinhu izvozvo zvakadaro. Asi vana vane nzara vanodya kubva mubhinhi remarara. Nyika ine nzara nhasi yeshoko raMwari anorarama. Imi vanhu, chamunoda imi vafudzi, kupa makwai enyu chikafu. Ndizvozvo neshoko raMwari anorarama. Zvino akaramba achiunza shoko. Vana venyu vanoita izvi anonzwa sei? Imbofungidzira iwe uri mudzidzisi. Zvino uchifanira kuenda kune wacho musiki wako uye unoreva mashoko pamusoro pemwana wavo womene pamusoro pemazvibatiro. Asi zvino kana mwana wacho ari mwana akanaka, kana mwana wacho aingori pabasa rababa vake, zvino mudzidzisi aizova nenyasha zvakadini? Aizouya oti, changamire vane mutsa, mwana wenyu ari angori chimedu chakabva pane chikuru chacho. Akangoita semi, anenge angori pabasa renyu. Hamuzombofe makawana muzvina bhizimu ari nani kuitira umambo hwenyu pano angapfuura mwana iyeye. Baba vanodada sei? Mwanakomana wangu iyeye. Hongu mwanakomana wangu. Zvokuti Mweya Mutsvene wakamira muupo hwaMwari unoti, murume uyu mwanakomana chaiye, anoita basa renyu. Tinotaura sei kuti tiri kuita basa ravo? Uhu ndihwo hurongwa hwavo. Paridza shoko. Ndichinge ndasimudzirwa, ndichakwevera vanhu vose kwandiri zvokuti vanonzwa zvakanaka sei uye nokunzwa mufaro. Zvino munoziva zvaizoitika kana mwanakomana iyeye aisazvibata zvine hunhu, aingozosara angori mukomana murambiwa. Ndizvozvo chaizvo. Zvino munoziva ndichiri mucalvinist zvishoma, asi ndinotenda kuti kana wakaberekwa uri mwana waMwari unogona kuva mwana asingateereri. Zvino unorasikirwa nemubayiro wako wose uye unenge usina kusiyana nekungovawo mubhaptisti zvake, mupendekosti, munazarini kana chero zvauri. Asi kana uri kunyatsoita basa, kana ukateerera nekuva mwana chaiye. Zvino maLutherani pamakaona kutanga kuti vakarurama vachararama nekutenda, makaita dzidziso kubva pazviri. Ndizvozvo chaizvo. nemi mamethodist pakanguya John Wesley shongwe yemoto payaifamba vakavakira pasi payo zvino John Wesley paakauya makazowana zvekuberekwa patsva kana zvavanoti kucheneswa chinhano chaicho chechipiri chebasa renyasha zvaive zvakanaka naizvozvowo kururamiswa kwaive kwakanaka asi muchangoziva kucheneswa makatara kamutsetse kadiki kana kuti vatungamiri venyu vakadaro mushure merufu rwaWesley naAsbury nevamwe vakadaro zvadaro makabva maita dzidziso kubva makuri uye mukatara muganhu mwari vakabva vangobudisa kunze shongwe yemoto vependekost vakazviwana kudzoreredzwa kwezvipo vakatanga kutaura nendimi makaita dzidziso kubva mazviri mukabva maisa chimiso chenyu pasi zvino mweya mutsvene uri kufambira mberi uchibva uye uchikusiyai ndizvozvo chaizvo oo hama kana ukazvipatsanura kubva pane vamwe vatendi vose mwari vanozobva vaenda munofanira kudanana izvi vanhu vose vachaziva kuti muri vadzidzi vangu kana muine rudo mumwe kune mumwe kana mumethodist nemubaptist nemulutheran nemupentecost vakagona kumira vakabatana maoko vachifambira mberi muchaona kumwe kudururwa kukurusa kwemweya wamwari kwamati makamboona dhiabhori haana basa nazvo kana tichipfuurana mumwe nemumwe oo endererai mberi rambai muchirwisana zviurayei pachenyu asi ngatibatanei kuita boka guru rimwe remasoja tarisai zvinozoitika zvino tarisai zvinozoitika zvino kana mukomana uyu aiva mukomana kwaye uye achiteerera uye achishanda nesimba uye achifarira kuita zvinhu izvo baba vakamusiyira kuti aite zvino mudzidzisi aiuya achiti oh mukomana akanaka zvikuru zvino nemumwe musi apo mukomana abva zera zvaifanira kuva akaita chechi kare kare mukomana uyu aiunzwa panzvimbo yeruzhinji uye ova nenguo inopfekedzwa paari nguo yakanaka kwazvo zvino nevose vemunharaunda vaidanwa zvino natoteererai mukuvhara zvino vanhu vose vaiungana pamberi pesuo kazhinji kacho ndipo pazvaiitikira aizoenda pamberi pesuo reguta zvino ipapo ogadzika mukomana wake panzvimbo yakakwirira zvino omupfekedza nguo zvino imi vaparidzi pano ndiri kutaura pamusoro pekugadzwa yemwanakomana munoziva mubhaibheri zvino muna vagaratiya kana vaefeso 1:5 nekuti mwari vakatitemera kusvika pakugadzwa kana kuiswa panzvimbo kwevanakomana kuburikidza najesu kristu zvino haaiva mwanakomana pakutanga asi zvino ava kuteerera kwazvo angave ari wesangano ripi zvaro izvozvo hazvinei nechekuita nazvo kuteerera kushoko kuteerera kuna mwari zvadaro aizoiswa pachigaro chino chakakwirira zvino paizova nekupemberera kukuru zvino baba vaigadza mwanakomana wavo akanga ari mumhuri yavo makore ose aya vakamugadza mumhuri yavo nemamwe mashoko vakanga vamuisa panzvimbo ndokumupa chinzvimbo chake mumhuri uye mushure maizvozvo zita remukomana wacho raiva rakangofanana pacheki sezviri rababa vake nekuti akanga aiswa panzvimbo zvino hama dzangu mapentecost baptist methodist nepresbyterian chero zvamuri muri kuona here patiri kukundikira nhasi muri kuona here ndiri kukakavadzana zvakanyanya pamusoro pesangano redu pamusoro pechiremerera chedu nemasosaiety edu mwari havana chavanokwanisa kuita nesu tiri vana asi oh dai zuva iroro rakurumidza kusvika apo patinozogona kunge takaiswa pamberi peruzhinji uye takapfekedzwa nguo yesimba rekururama kwavo kuitira kuti mashoko edu minamato yedu zvizopodza varwere uye kuparidza kwedu kuzoponesa vakarasika nezviratidzo nezvishamiso zvikuru zvemubhaibheri zvichazodzoreredzwa kuchechi zvakare patinoputsira pasi kusawirirana kwedu kudiki kusina basi kwehuvana ndipo apo mwari vanozviita izvi tarisai akaiswa panzvimbo uye nokubva ava mwanakomana akasimbiswa zvizere zvino zita rake rainge ranaka zvino ndiyo nzira iri chechi kana tikabva pakusawirirana kwedu kudiki touya kuna kristu uye tokanganwa nezvenyika yekunze kana kukanganwa pamusoro pemasangano edu nezvimwe zvakadaro tobva tava vana vanoteerera tichiita basa rababa rekuita kuti mweya iponeswe nekuita zvinhu zvamwari mushure mechinguva Mwari vanotiisa kune rimwe divi uye vanoti zodza nemweya mutsvene uye zvadaro tinobva taiswa panzvimbo muhumambo hwavo. Vamwe vane zvipo zveuchenjeri, vamwe vane zivo, vamwe vane zvipo zvendimi, vamwe vanoparidza vhangeri, vamwe vaprofita nezvimwewo zvipo. Asi zvino Mwari vari kufambisa zvipo zviri muchechi. Regai ndingozvitaura zviri pamwoyo pangu. Maona, handidi kukurwadzisai hama, handidi kukurwadzisai hanzvadzi, asi chechi yePentecost nemi vanhu veFull Gospel mune zvipo izvi. Hamuzivi kuzvichengetedza zviri mugwara. Izvo zvipo zvakanaka, asi mave kupengereka nazvo. Zviisei munzvimbo yazvo. Tarisai, chipo chekutanga ndiwo uchenjeri. Ko, zvichakubatsira chii kuva nezivo kana usingazivi? Kuva neuchenjeri hwekuziva kuisa zivo yenyu mugwara. Ko, zvinokubatsira chii kutaura nendimi kana usina uchenjeri hwekuziva kuti rini, sei uye nepekudziisa pakafanira? Munoona zvandiri kureva? Zvinobatsirei kuparidza kuponza kwaMwari kana zviri kungoparara kuita zvimedu zvimedu? Hamuzivi kuti ndakamboti ndakasangana nemhando mbiri dzevanhu muupenyu hwangu. Ndivo avo vanotenda zvepamavambo nemapendekosti. Boka revanotenda zvepamavambo pari panzvimbo vanoziva kuti ndivanani, asi havana kutenda. Shoko harina kubvira rakadzika midzi, harina kusvika paupenyu, asi zvekuva panzvimbo yavo vanoziva pavari. Mapendekosti vane kutenda, asi havazivi kuti ndivanani. Zvakaita semurume ane mari mubhanga asingazivi kuti anonyora sei cheki. Zvino mumwe wacho anogona kunyora cheki asi asina mari mubhanga kana waigona kuvaisa pamwe chete. Oh Mwari, tipewo chechi yemweya inotenda zvepamavambo, kana kuti chechi yePentecost inotenda zvepamavambo. Mune kutenda kuzhinji, asi musingazive kuti munokuisa sei kunongoenda kuchiita zvokupengereka. Nenzira iyoyo zvinounza kushorwa kupfuurira zvazvinganakira. Zviisei muBhaibheri. Iri ndiro gwara rokutevedzera, kwete zvinoda vanhu, asi zvinodiwa naMwari. Mirai makatwasuka neurongwa hwake, ndiwo musiyano. Ndokusaka tisiri kuenda mberi nenzira yatinofanira kunge tiri shamwari. Zvino vachakamira ipapo, cherechedzai kuti apo vari muhupo hwaMwari. Zvino mutestamende yakare Mwari havana kumbobvira vakakumbira munhu kuita chero chinhu kunze kwekuti ivo vazviite pachavo. Munhu paakatongerwa rufu kuti afe, nzira yoga iyo Mwari yavaigona kumudzikinura nayo yaive yokudzika munyama uye votora nzvimbo yake. Ndicho chikonzero ndakaparidza nenzira yandakaita usiku hwapfuura. Kristu anopfuurira kuva munhu. Iye ndiMwari aifanira kuuya akapfeka nyama kuti aravire chivi. Aisakwanisa kutumira mumwe munhu, aisazove akarurama. Nekuita izvozvo aitofanira kuuya pachake. Zvino akafukidzira mhandara nekusika chizenga cheropa chakaunza mwanakomana wacho. Zvino Mwari vakagara mumwanakomana vari mumutumbi pano panyika. Vakange vari Emanueri, kwete muprofita, asi Mwari vanesu. Mwari vaiva muna Kristu vachiyananisa nyika kwavari. Ndiyo nzira yoga yavaigona kuravira chivi nerufu kwaiva kuitwa uyo anofa semunhu. Mudzikinuri wehama waRute, izvo zvandakaparidza pamusoro pazvo zvakanyanya munyika mose sekuverenga zvichida kwamakaita mharidzo dzacho. Oh, aitofanira kuva hama yepedyo kuti ave mudzikinuri. Zvino nzira yoga iyo Mwari vaizogona kuva mudzikinuri vaitofanira kuva hama yepedyo kwatiri. Zvino vakava nyama vakagara pakati pedu. Ndiye hama yedu yepedyo, aiva munhu wenyama sezvandakaita sezvamuri, asi Mwari vaigara maari kuti vatambudzike uye nekunzwa nekuravira vachishandisa pfungwa shanu sezvatiri. Vakava mudzikinuri. Uye zvakare vakanga akamira ipapo pagomo rekushandurwa, Mwari vairatidza kunyika zvavakakumbira munhu kuti aite kumashure uko ari pasi pekugadzwa kana kuiswa kwevanakomana panzvimbo. Petro akafarisa zvikuru. Kazhinji vanhu vanodaro kana vari muhupo hwechemweya. Kazhinji havakwanisi kuzvidzora nekuti ivo zvisikwa zvepanyika, asi zvakadaro ivo zvisikwa zvedenga zvekare. Asi kufanoravira ikoko kunovaita kuti vapengereke. Ndizvo zvakaitika kuchechi yePentecost. Maona, kufanoravira ikoko hauzivi kuti unozvidzora sei munobuda mumafungiro kwawo. Hamuzive maisirwo panzvimbo ezvipo izvozvo zvendimi nebudziro dzacho muparidzi achiri kutaura dzimwe nguva vanongosimuka ipapo vachitaura ipapo muparidzi achiri kutaura zvinopesana nebhaibheri zvino munoti oo mwari vapa shoko reizvi zvitsva pane bhaibheri kwete hazvisi izvo mashoko ako anokundika uye zvinhu zvose zvinokundika asi bhaibheri rakati kana paine munhu wemweya kana muprofita pakati penyu ngabvume kuti zvandinonyora mirayiro yamwari uye kunyange ngirozi inobva kudenga ikaparidza chero rimwe vhangeri risiri iro rakaparidzwa ngaive yakatukwa munoona zvandiri kureva saka kana ukaedza kukwazisana maoko nevanhu kuti uvapinze muumambo hwamwari unenge uchikanganisa panoberekwa muumambo hwamwari nemweya mutsvene havabhabhatidzwe chiso chiri mberi ine manhede vachisaswa vachidirwa mune rimwe zita kana rimwewo vanoberekwa nemweya wamwari muumambo hwamwari petro akava nemufaro mukurusa akati ishe ngativakei matumba matatu tichavaka rimwe ramozisi vose vanoda kuchengeta murayiro mozisi aimiririra murayiro vose vanoda kuchengeta mirayiro mitemo uye vasingadyi nyama nezvakadaro vasiyei vachizviita zvino tovaka rimwe raeriya uye tovaka rimwe renyu zvino mozisi aimiririra murayiro mirayiro yose zvino hakuna munhu anoponeswa nemurayiro murayiro wakanga usiri muponesi murayiro waiva semudzidzisi wechikoro murayiro waiva murango wacho murayiro waikudziridza chivi neimwe nzira murayiro waiva chirongo umo mweya wakakuisa muchirongo asi hawaisagona kudzikinura wakanga usina chiri mauri chinodzikinura jesu aiva mudzikinuri zvino mozisi aimiririra murayiro nemurayiro hapana nyama inoponeswa ndicho chikonzero akaunza zvapupu zvitatu kubva kudenga zvino eriya aimiririra mutongo wamwari zvino hama yangu unganyatsotaura here wakashinga kuti iwe ungada mutongo kubva kuna mwari iwe wakazvarwa muchivi ukaumbwa mukusarurama wakauya panyika uchireva nhema woti unoda mutongo mwari vakati zuva raunoudya zuva iroro uchafa zvatopera wawana mutongo waparara uye murayiro murayiro unozviunza pamberi pako woti pano wasungwa wakaita chivi wakadarika uye chirongo rako rakavhurikira iwe gehena pacharo pinda mariri ndizvo zvairehwa nemurayiro zvino mutongo wakarurama wakanga usingadi murayiro shoko rakanga ratotaurwa ndizvo zvega mwari vanofanira kuchengeta shoko ravo tarisai eriya wamwari akanga ari nzira yekutonga kwamwari aive akagara pamusoro pechikomo akati kana ndiri munhu wamwari apo pakauya mukuru uya weboka remauto makumi mashanu akati regai moto uuye kubva kudenga ipapo ndopakaperera vane makumi mashanu saka mambo vakati pamwe mheni yavarova handitende mumazuva eminana saka pamwe yaiva mheni kana chimwewo chinhu chakavarova yanga iri tsaona yangoitika ndichatumira vamwe makumi mashanu muprofita uya mutana akasunga chiso wemutongo wakarurama akamirapo akati kana ndiri munhu wamwari moto ngauburuke kubva kudenga zvino moto wakaburuka ukapisa vamwe makumi mashanu yakanga isiri tsaona ipapo sei aiva nzira yekutonga kwakarurama kwamwari pasambobvira pakaita chero mumwe wenyu angaedza kumira pamutongo wamwari pasambobvira pakaita chero mumwe wenyu angaedza kuenda kudenga nemurayiro tarisai patakamira petro akati ngativakei matumba matatu tarisai rima racho takatoparara kubva kumavambo mutongo wamwari unoda mubhadharo mubhadharo unoda mubayiro mubayiro wacho rufu murayiro unozvikudza uye unotikandira pasi pekusungwa wobva watiisa muchirongo chimiro chakasviba kwazvo cherudzi rwevanhu asi shamwari yangu inodikanwa inonzwisa urombo yakapera basa tendeutsa musoro kuno uku hapo jesu amire jesu akakudziridzwa semwanakomana kumashure uko pasi petestamende yakare akabwinyiswa tingangoti hanzu dzake dzakapenya sezuva uye izwi rakabva kudenga rakati, uyu mwanakomana wangu anodikanwa, munzwei. Saka masangano edu ose, kukanganisika kwedu kose, kupesana kwedu kose, hakureveka na chinu. Jesu aimiririra rudo rwaMwari. Mwari vakadanyika kwazvo, vakapa mwanakomana wavo akaberekwa ari oga, kuti ani naani anotenda maari haazoparari, asi anowana upenyu husingaperi. Saka hazviwanikwi mukutonga, hazviwanikwi mumurayiro kana chawakaita. Tiri mutsitsi nerudo rwaMwari kuti Kristu akauya panyika akatora nzvimbo yako. Mwari pachavo vakati, zvinotarisai, ndiri kuzivisa izvi pamberi pedenga. Hakuna munhu anogona kuponeswa nemurayiro. Zvatopera, ndichazivisa izvozvo panyika kuti hakuna munhu anogona kuponeswa nemurayiro. Hakuna munhu anogona kuponeswa nemutongo wakarurama. Asi uyu ndiye mwanakomana wangu anodikanwa. Hakuna munhu angaponeswa nekuva nhengo yechechi yeBaptist. Hakuna munhu anogona kuponeswa nekuva nhengo yechechi yeMethodist. Hakuna munhu anogona kuponeswa nekuva nhengo yechechi yePentecost. Asi uyu mwanakomana wangu anodikanwa, wandinofarira kugara maari, munzwei. Ko, kumunzwirei? Ndiye oga anokwanisa kuponesa, ndiye oga anokwanisa kupa rugare, ndiye oga anokwanisa kupodza. Murayiro haukwanise kupodza, haukwanise kunyangwe mutongo uchizvida, asi mwanakomana waMwari anokwanisa kuponesa nekupodza uye nekupa rugare. Nekuti akakuvadzwa nokuda kwekudarika kwedu, akaiswa maronda nekuda kwekusarurama kwedu, kurohwa kwakatiunzira rugare rwedu kwaiva pamusoro pake, uye nemavanga ake takapodzwa. Munzwei. Kana uri muMethodist, gara ipapo, asi munzwei. Kana uri muPentecost, gara ipapo, asi munzwei. Chero zvazviri, chero kwaunobva, izvozvo hazvine nechekuita nazvo. Kana uri mwana waMwari akaberekwa patsva, uye wakazadzwa nemweya mutsvene, uye uri muRoma Katorike, munzwei. Mwari vachagadzirisa zvimwe zvacho zvose, imi munzwei chete, uye Mwari vanozogadzirisa zvimwe zvose. Zvatinoda nhasi, hama, mukutaura kwangu kwekupedzisira ndichivhara, ndekwekuti tinoda anopikisa. Tinoda mumwe munhu anoratidza rudo rwaMwari. Tinoda imwe chechi, mamwe mapoka evanhu. Mupata uyu pano unoda boka revanhu ramuchose chepasi rose. Tinoda boka revanhu kuratidza kuvimbika kwemazviro kwazvo kwamakafukidzirwa nako naMwari kuburikidza nemweya mutsvene, uye ndokukupai rudo apo.